Ndakagara ndakatanga ndiri form 1, that was 2001. But ndaingoita hangu zvokunoridzawo paassembly zvichipopadza vanhu zvekungoteverawo maartist kana auya kumashows the likes of Analek Macheso. But kuzonyatso kuzopinda mustudio kuti nditangewo kurekoda music yangu, it was 2020.
Zvakatora nguva yakareba kudaro kuzotangawo kudzikidza muchirekodha nei?
Ndine zvinhu zvandakatidzidzei kuvanhu vemagitare vandaivona, saka ndakadzidza kuti zvinhu zvinyakatozofamba kuti ute magitare akanaka iva une pekugara chekutanga uve une basa raunoita. Saka ndakandimbori bhizi kugadzirisa musha ndabvopedza izvozvo ndakabva ndaita flexible magitare ange kachiridzangu magitare vana vandikurara zvinenge zvavaraita.
Murume ane muono uyu, machitanga kusikisa kudai, vateereri vakutambirana sei nemimhanzi yamuri kurova?
Ndakatongoitawo ndichiti ndiri kuzama, but zvakapeta mundirane ichienda mberi yatove puresha yevateereri. Vamwe vaitoti sei vanga vakagarira chipo ichi nguva dzese, saka vateereri vakatambira magitare zvakanyanya.
Vateereri mune mashoko amunoda kuvapawo here?
Iya, mashoko aripo. Mashoko ndeyekuti hakuna mwana anozvarwa nekumhanya musi mumwe, saka mukudzidzawo pamwe tinopotsa, patinenge tichipotsawo muitewo patience nesu, tinenge tichitodzidza tichienda mberi, saka rambai muri yatingititsigira.
Vanoda kunzwa mimhanzi yenyu vasingazivi kwekuiwana vanokuwanai kupi?
Ndakasununguka kubatika pawhatsapp namba yangu +27 South African code 62082 4100. Then music yangu iriko pa YouTube taunwanisa and Mtape Express. Then pa Chubis iriko futi, pa MP3 Juices iriko futi, then pa TikTok iriko, nepa Twitter futi.
Ndinoda kuti mundipe chimwe chite chamunoda kuti ndibude nacho nhasi ndairo ndimbozvitsembura ndorova chipi chacho?
Ndinoverewo somu yakanzi Taurai Zenyu yandakaita 2001 featuring Karuinga Manjokota.
Thank you. Thank you. Thank you.